vachitaura nevatori venhau nhasi kumahofisi avo mumwe wemakomishina ezac vagudson nguni avo vanotungamira bazi rinoongorora huori vati vakapiwa mazino nehurumende itsva kuburikidza nekupiwa mari inovakwanira izvo zvichaita kuti vaite basa ravo nemazvo vanguni vati vave kutovhura mahofisi kumatunhu akasiyana-siyana munyika uye vayambira vanhu vari kuenda kunzvimbo dzinowanikwa musvo wemari vachitora mari vachishandisa ecocash kuti vachasungwa
taita musangano nhasi kuti titaure vatori venhau kuti zvino taakuita basa redu sebasa hurumende iripo yamunangagwa yakatipa mari ikatitengera zvimotokari ikatitengera makombiyuta ikatipa mvumo yekuti tipinze vanhu basa kuti tiite basa ikatipa mari kuti tivhure maofisi mumaprovhinsi ese enyika saka pane vanhu vari kuenda kunotengeswa mapizza nekumashopu vachitora mari ikeshi inoiswa badharwa nevanhu ivo voisa makadhi avo mari yacho inotengeswa parod taakuda kuvasunga vese tida kuti vanhu vaendese mari kubhengi
vanguni vati vakuru vamabhanga vachabatwa kuti ndo vari kubudisa mari kuendesa kune vanotengesa mari mumigwagwa vacharangwawo
ndayambira vanhu vemabhengi vese tikati hapana bhengi riri kusiyiwa mabhengi manaja vari kupa vanhu mari tikangovabata tiri kundovasunga and we are going to do tichatanga mainvestigation akakura chaizvo kuti bate vanhu vese vari kusenza nezvokubudisa mari kuti nzira iyi mari yacho yekutengeswa mumarod vese vanotengesa cash pavanobva kumba kwavo vakaita munyama havadzokere kumba kwavo tikavabata mari ngaiende kumabhengi chechipiri takapiwa mamiriyoni akati o nehurumende kuti tiwane kuvhura maofisi akati o kuti titenge zvokusevenzisa nazvo tibate mbavha takapiwa mari yakakwana
vachipindura mubvunzo yevatori venhau kuti zvii zvaivatadzisa kubata nekusunga vaita uori uye vaibira nyika vanguni vati hurumende yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe yanga isingavatsigiri kuti vaite basa ravo nemazvo
hurumende yanga iripo yakudhara yanga isingatibatsire kutiite vairamba kuti tipinze vanhu basa vairamba kutipa mari so hurumende yapo yamunangagwa bira payakauya yakati iyo anenge aba mari ngaasungwa
vanguni vatiwo pari zvino vari kutsvaga vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti kuti vavabvunzurudze nemari yehurumende inosvika mamiriyoni makumi matatu yakavharirwa pakavhara bhanga rerenaissance muna 2014 apo yainge yatorwa nenasa yaakunzi capital bank studio 7 haina kukwanisa kutaura navabiti sezvo matare akambovamisa kutaura nevatori venhau asi nyanzvi inoshanda nesangano rezimbabwe democracy institute zdi vabekezela gumbo vanoti zaki iri kushandiswa mune zvematongerwo enyika vagumbo vati zvinoshamisa kuti munhu akaita savabiti akabva muhurumende muna 2013 ava kupomerwa mhosva nhasi
muchazoona kuti zaki yave kushandiswa sepolitical tool politically assassinating opponents tiri kuzoona kuti vatendai biti vakabva mugovernment kare havana kumbopomera mhosva izvozvo havana zaka haina kumboita anything but izvezvi
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kubva zvagadzwa zak hapana zvinobatika zvayati yaita mukurwisa uori munyika kunze kwekushandiswa munyaya dzematongerwo enyika kuburikidza nekuomesera vanenge vasisadiwi munyaya dzematongerwo enyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.